executive order yamasimba anopuwa president yekuti anokwanisa kugadza mutemo as long usinga interfere ne Congress on anything chinenge chiri muma powers avo. Saka basically ma president ese ema America vane that power iri outside Congress yekuti vanokwanisa kuti vaise mutemo yavanofungidza kuti maybe inokwanisa kuva ichifambisa policy yavo kana kuti gwara ravo vanenge vakapromisa vanhu.
Takaona zvakare vakasiya basa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden naivowo vachiitawo avo maexecutive order. Zvinosiyana sei kuti vari kuenda nevari kupinda?
President umwe noumwe noumwe marights avo kana kuti maprerogative rights avo aanenge anawo paanenge ari president. So kana executive order yaiswa napresident inorarama kusvika pa the next president. But kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichizochinja mutemo, for example toona kuti vaBiden pavakabva vakasiya vaisa anganzi mapardons. Mapardons zvinhu zvatogadzwa semutemo, saka izvi hazvikwanisi kuva zvichichinjika nangu pakauya kana president umwe anouya achizopinda. But kana ama executive orders, ma executive orders anenge achienderana ne atingati mapazi ehurumende kana kuti mitemo inenge iri mapazi ehurumende, iyo inokwanisa kuve ichizouya kana vaTrump toona kuti pavakapinda vakabvisa yese yakaiswa navaBiden. Saka izvi zvinhu zvinenge zviri atingati mapowers avo sapresident kuti vanokwanisa kuva vachibvisa because zviri kunangana nekuadministrate atingati hurumende. But kana pane maexecutive orders anenge akagadza mutemo, iyayo haakwanisi kuva achibvisika.
Ndeyapi imi amunofunga pari zvino achanyatsowanikwa iwo achitanga kuwanikwa achishanda pamaexecutive orders akagadzwa navaTrump?
Yeah, vaTrump pavakapinda apa vakanyanya kutaura nyaya dzeimmigration and vari kutaura kuti ese maexecutive orders akaiswa navaBiden aiita senge anorerutsa atingati immigration yevanhu vanenge vachipinda nemutoo usiwo, ayo ari kuita achibviswa. Saka iyaya tikuona ari kutoshanda nekuti ivo vari kuti vachagadza executive order kana kuti vatogadza executive order yokuti vave vachitumira atingati mauto kumaborders, southern border yeAmerica, yayo ava achi iya ndoona sekuti anokwanisa kuva achishanda immediately. And pane futi zvekare imwe executive order yavati vari kuva vachiisa ingava ichienderana nekubvisa atingati mabirth rights. Izvi zvinhu zvongova zvichazopokana zvekare nebumbiro remutemo romuAmerica